COVID-19.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 23 gunyana September 2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kutaura pamberi pegungano reUnited Nations kuburikidza nevhidhiyo. Sangano reHarare Residence Trust rinoti rakaita musangano nevakuru vekanzuru pamwe nevehurumende vanoona nezvekuraswa kwemarara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mana 340 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevaviri 4592, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine makumi maviri nezvisere zvine mazana masere nevana 128804. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana matatu ane makumi mana nevazere 2,992,348. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru zana rine makumi matatu ane mazana mashanu ane makumi mashanu nevatatu 2,130,553. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kutaura pamberi pegungano reUnited Nations muNew York kuburikidza nevhidhiyo. Kunyange hazvo vamwe vatungamiri venyika dzinosvika zana vari muAmerica, mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Sharamba vakaudza vatori venhau kuti havasi kuenda nekuda kwekutyira chirwere cheCOVID-19 uye kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza tariro mune ramangwana kuburikidza nekuvaka hwaro hwakasimba kuti nyika dzepasi rino dzibude mumatambudziko akonzerwa nechirwere cheCOVID-19, kugadzirisawo nyaya yemamiriro ekunze uye kuremekedza kodzero dzevanhu nekuvandudza sangano reUnited Nations. Uyu musangano wechimakumi manomwe nematanhatu kana kuti 76th session. Vamwe vakuru mubazi rezvekudzidzana kwenyika vasina kuda kudomwa nemazita vauza Studio 7 kuti vamunangagwa vachataura nyaya ye COVID-19 uye kukurudzira kuti zvirango zvavakatemirwa nevamwe vavo muhurumende zvibviswe. Asi vanonzi vachatiwo kunyangwe paine zvirongo izvi vari kukwanisa kudzikamisa upfumi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata nengo ya ZANU-PF uye vaimbotungamira bato redare va Gilbert Tsikiti, akatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nyaya yezvirango.
Makwasha haana kunangana chete naivo vamunangagwa vanonzi vari designated 65 but akazodesignisa zvakare mainstitutions ehurumende asiri personal but aripo pakubatsira rudzikiriro rweZimbabwe kuri tiona ama access to finance, richiwana ICES kuma international funds. Iwo zvakare nyika ichiwanawo vanhu vanokwanisa kunge vari vachiwana confidence dzekuya kuzoinvesta munyika yeZimbabwe. Saka masanction atoripo panyika yeZimbabwe kunyanyanyanya, nekuti vanhu momo yeZimbabwe ndo vanosangana nematambudziko akanangana nemasanction aya, nenyaya yekuti ndo vanowana zvo zvakakwira muzvitoro, ndo vanowana kuti maindastri anenge aakuvhara, ndo vasingawane mabasa, ndo vasingawane cheuviri sekuisa pamatebhura awo. Maministers vese vanotungamiri nyika havashayi chikafu pamatebhura avo nenyaya yekuti vane access to capital.
Totarisawo imwe nyaya hongu pane zvirango, hurumende iri kuti iri kubudirira zvayo kugadzirisa nekudzikamisa upfumi. Munotenderana nayo here ipapo kuti iri kuedza nepainogona napo kuti upfumi hudzikame?
Ndinotenderana zvikuru kwazvo nekuti hurumende iri kuzama nepainogona kuti zvinhu zvidzikame, nenyaya yekuti tichitarisa kubva papinda hurumende yenyu dispensation taona isusu kuti even mabhuku enyika ava kukwanisa kubhalansa. Taonawo zvakare kuti mutemo wavamo zvakanyanyanyanya muprivate properties. Taonawo zvakare kuti even mainvestors aakukwanisa kuchiuyawo kubva kune dzimwe nyika achiuya neFDI, foreign direct investment, zvichireva izvo kuti tava kukwanisa kuwana maextra resources ekunge tichivhura mamwe makambanis akanga akavhara tuvisa stadium nemamwe makambanis matsva ari kunyanya, but zviri kuwandira kubva kuzvicherwa zvepasi, hazvisi kunyanya kuwandira kubva muindastry yatoti service industry iya, asi zvitoripo nezvekuti upfumi hwenyika huri kukwira. Ndetinoona kuti gross domestic product yenyika yakakwira neabout 4% palast season up.
Muri kufara herewo nemabatirwo ari kuitwa nyaya yechirwere checovid-19 nehurumende?
Pari zvinezvi tinotoona kuti hurumende yeZimbabwe muno musabsaharan Africa itori pamberi pakubata chirwere checovid, zvichireva nendufu dzakasangana nadzo muZimbabwe kuti dziri limited, zvichiona neherd immunity yekuti vanhu vakwanisa kubayiwa the first jab vaccination iri very high zvakare, kuenda kusecond jab vaccination iri very high agare.
Nengo yeZANU-PF uye vaimbotungamira bato redare vaGilbert Tsikiti vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala, akatangawo nekuvabvunza nenyaya yezvirango zviri kunzi nehurumende zvakakanganisa upfumi.
Munangagwa mushure mokunge asati aita kuu muna November 2017, takaona vanhu vake vakaita sana Chris Mutsvangwa vachibuda vachizhambatata muno munyika, vachiti ukanzwa munhu anobuda achipa excuse yekuti nyika uye noupfumi hwenyika huti kufamba zvakanaka nokuda kwenyaya yemasanctions, kutarisa kuti munhu iyeye is a failure, anofanira kuti abviswe. Saka izvi zviri pachena kuti zvakatarwa naChris Mutsvangwa mugore ra2017 kuti kuramba vanhu munhu uchichema nenyaya yokuti masanctions kutarisa kuti haugoni uye wakonewa kuitonga nyika yacho. Ndo zviri pachena zvirikutaurwa uye kutarizwa naMnangagwa. Hanacho kumbaitaridza pachena kuti nyaya dzokutonga nyika haisiyo nzvimbo yake yakasikirwa naMwari.
Totarisawo panyaya yekurwisa chirwere checovid-19, hurumende iri kuti iri kubudirira kurwisa chirwere ichi, muri kuona sei mabatirwo ari kuitwa nyaya yecovid?
Nyaya COVID munomunyika zviri pachena kuti yakashandiswa sechombo chokurwisa kunyanya isisu veMDC Alliance. Tisi toga tinorambidzwa kuti tipinde tichiita misangano. Asi zvano PF inoungana pese pese painenge yada uye zvekare vachiita internal processes ama elections avo. Mazuva mashomanane apfuura aya vakanga vana ma elections avo ama districts like ma DCC elections. Vakaindira mberi nokunovhota asi iko zvino vana veZimbabwe vakati isi zvinoda kuti tisarudze vanhu vakadzingwa muparamendi tiite mabi elections tishare maMP atinoda. Munangagwa ari kuramba kuti maelections aite. Saka COVID yakashandiswa sechombo chokurwisa MDC Alliance. Hapana kugona kwati Munangagwa aita nokuti COVID yakashandiswa kudzvanyirira kodzero dzavanhu. Kuti ivo vanoita zvacho zvinenge zvichinzi zvinobreaka maCOVID regulations asi vamwe vachinzi musazviita kana mukazviita tokusungai kukurovai kana kuti kukupinzai mumatongo.
Vari kutiwo hurumende yavo yakwanisa kudzikamisa upfumi, munotenderana nazvo here izvi?
Hakuna kana choupfumi muno chiri kushanda. Hakuna kana basa one ratina kreatwa nehurumende yamunangagwa muno muZimbabwe. Hakuna kana industry one yavhurwa namunangagwa muZimbabwe. Hakuna kana chinhu one chiri kufamba muno muZimbabwe. Maticha ari kungokora mari yakanga iri kukorwa navafu zvengombe kumapurazi uko. Masoja namapurisa vanokora mari inokorwa navafu zvengombe kumishawo. Manesi namadhokotera vanokora mari inoenzana nevafu zvengombe kumaruzevha uko. Mwedzi uno ndakaona payslip yangu chaiko ndiri empty ine 32,000 RTGS. Mari zvingakwanikana kusvika $200.
Mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris neZulu vakaita musangano nemutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema kumahofisi avo eEisenhower Executive Office Building muWashington DC. VaHichilema mumwe wevatungamiri vakauya kuAmerica kumusangano weUnited Nations uye vakatotaura pamberi pegungano iri. Sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti neZulu pakaitwa musangano wakapindwa nevakuru vekanzuru pamwe nevehurumende vanoona nezvekuraswa kwemarara kuti vazeye nzira dzakanaka dzekuchengetedza marara pamwe nokutorawo zvimwe zvinhu kubva mumarara aya zvinogona kutengeswa kana kuzoshandiswawo mune mamwe mabasa. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti musangano uyu wanga uri wekuti pachigadzirwa urongwa hwekuti gwaro riri pamusoro pekuchengetedzwa kwemarara resolid waste management richishandiswa. VaShumba vanoti pamusangano uyu pakasungwa kuti pazove nemimwe misangano inosanganisira makanzura, makomiti anofambisa basa muguta pamwe nevamwe vane chekuita neurongwa hwekuchengetedzwa kwemarara kwakanaka kuitira kuti vange vachiziva kuti nyaya dzemarara dzingafambiswa sei. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Musangano waitwa pakati peCity of Harare wanga uchitungamirirwa neDepartment Waste Management reCity of Harare. Panga painewo misangano yevagari, misangano ine makambani anoona nezvekutakurwa kwemarara weEnvironment Management Agency nemadepartments ehurumende. Hurukuro dzanga dzichiitwa dzanga dziri dzekuedza kuongorora draft report yeintegrated solid waste management yakaproduswa neguta reHarare. Saka wanga uri kodi wanga uri wekuti pachigadzirwe urongwa wekuti plani iyoyo ichigone kuwe ichizotanga kushandiswa saka parongwa kuti pachazowe nemisangano inosanganisira macounselors inosanganisira macommittees anofambisa basa muguta reHarare nemastakeholders kuitira kuti wange wachiziwa kuti nyaya dzemarara dzingafambe sei tingaite sei kuti pave nekubatana kweindastiri kwebusiness kwewagari nekanzuro kuti nyaya dzemarara dzisangoite kuti ava vanoita zvavo ava vachiita zvavo
izvi zvamuri kutaura izvi ibasa ragara rachizikana kunzi nderekanzuro imi vagari mazopinda papi panyaya iyoyi
zvitotari kubuda nyaya yekuti integrated solid waste management hazvigoni kuti kanzuro igone kukunda kana ema igone kuti yakunda padambudziko rekuchenesa marara nekugadziriswa kwenzvimbo zvaonekwa zvabuda pachena kuti kanzuro yega nyaya dzemarara iri kuremerwa zvairi kuremerwa kudaro panotodawo wemabhizinesi panodikwawo masangano evagari panodikwawo mamwe maboders kusanganisira central government kuti pose pari kutaurwa nyaya yemarara pave nemuonera pamwe chete wekuti zvinhu tozviita sei kuti tisimudzire magariro evanhu tisimudzire mabasa ekanzuro ehurumende pasina zvekuti tinoti tiri kuti kanzuro ndoyo yatadza asi tiri kuti munhu wose kana marara asiri kutakurwa akaungana munhu wese ari kujenareta marara pane nebasa iri asi kana pane dc program yekuti taakuti vanhu vari kushandira pamwe chete pane hokero yekuti tose tiri kutsvaga kuti ezvipi zvinganakire ruzhinji
mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaprecious Shumba vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herald gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vanoti hurumende iri kushanda nesimba kuti munhu wega wega wemuZimbabwe akwanise kuwana ruzivo vachitaura vari kuBulawayo International Trade Fair neZuro amai Mtsvangwa vakati basa riri kuitwa nembazi ravo rinopupura rega gwara riri kutorwa nehurumende kana takatarisana nezvekutepfenyura vachiti vanofara nebasa riri kuitwa nemakambani anotepfenyura nekunyura nhau muHerald makare hurumende inozivisa kuti vaimbova sachigaro vepublic service commission Dr. Maria Wandanzua varemekedzwa neugamba hwenyika Dr. Nzuwa vakashaya nemusi wechipiri muchure mokurwara kwechinguva chipfupi Zimlife.com rine nyaya pamusoro pedare reconstitutional court iyo yakatonga nezuro kuti mukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava vanogona kuramba vari pabasa ravo semukuru wevatongi kunyange havo vapfuudza makore makumi manomwe ekuenda pakushandigere muNewZimbabwe.com mutauriri webato reMDC Alliance amai Fadzai Mahere vanoti vamwe vasungwa muHarare Central Prison vari kumuka pakati peusiku vachiedza kudzipa mukuru wevechidiki weMDC Alliance uye vanorwira kodzero dzevanhu vamakomborero haruzivishe yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
halo pastudio 7 ava vanhu vakaita sana taunga nandoro ava vanenge vanyanya kuzara chizano mumusoro mavo vaiti zvikoro takagadzirira kufuura taunga nandoro wedzidzo yepasi waiti zvikoro takagadzirira kuvhura ikono kwava kuzara COVID kuzvikoro iko kwava kutwa COVID iye yakauya nevadzidzi nematicha kuchinodzi kugadzirira kwachona handiti vaifara kunge vachiti vanapa vanouya kuzvikoro vanenge vachitestiwa COVID yachona ndokugadzirira kwehurumende kwaiyo unenge achireva kugadzirira kupi kwachona kwanenge achiti takagadzirira unotaura sei kutaungana ndoro wedzidzo yepasi wavo uchapfeka svutu yenhema inenge ichingova svutu musoro makazara zano
Makadii mukoma jonga anonzi Douglas Monzora uyo anorwara kwaiyo izano anomuti mumiriri weopposition party ipi anoteerwa nani ane vanhu vasi haana kana vanhu chamiisa ndiye akasarudzwa nevanhu zvavo zvekuda kumurwisa izvo haa pasinazvo 2023 ari kutotora nyika ndiye father of nation watinoziva izvo zvavo izvo vana munangagwa izvo nana Monzora ndizvo
Ini sekarang udah nongji macam gitu kerum Victoria, kau hidup dari kau, rikah, karena kami cakap orang kat daya, di mana kau di, mana mana sih bukan kau berdiri apa, mesti isu tak kau tunggu tambur, isu krimu jual itu di, mesti kau harus aku gariki, dari sana paper kau beli.
Angwanani mama, angwanani pastudi 7, mamuka saiva shamarari mese. Kikitenda ni naoza, muno tipa ze chokwadi. Ndino shamiswa zukuru ne zanu pf. Unonzo wa chiti, chingana na chingana wazozo kakupati. Zine inani, zino batirei kunyika. Kutuudza kuti kune vadzoka kuzanu pf. Vasinga tauri ma developments za vanoti hanzi tiri kuita development sei vasinga gona kuudza vanhu nezve development yavari kuita munyika vanotiudza zvokuti kwai ninginani ndivadzoka kupati hatina basa navanhu tiri kuda kurarama kwakanangana nemhuri neruzhinji gwerizwe zimbabwe tatenda
tinotenda nenhau dzamunotipa tipo tiri pazimbabwe apa inini mubvunzo wangu ndoda kubvunza kuti ko Wakomana wezanupiefu wari kuko kwa Amerika wari kuti wada wada tinzira wari kwa New York kuti iwa wada kuti zinuziri vahiti kuna kuzimbabu iwa wari kuko wakati zi kuno kuzimbabu kana zinuziri vahiti kawadzo kikuno kana zinuziri vahiti wanofana kuto dipoto wane wapa wajata tinzira wajiti zanupiefu kwa kita ziri vahiti wanzi zokirai kunyika kunyini uti ziri vahiti kusiwa wano wakati za uti sinasunaumi ya sakanaga wana shuri uti zinuzichinji dini ini nonzi baba jididi Pa Zimbabwe, pa Montarwe.
Kana tane nyika dzagara seEcowas dziku West Africa dzinoti kana vamwe vachiita zvinhu zvisirizvo mune imwe nyika sezvokuitwa muZimbabwe vanoindirova nyika iyo nemasanctions ndokuti nyika yedu ibudirire ndokuti nyika yedu igadzirisike kwete ava vekunoku vana Ramaphosa nana Masisa vanoti kana vachiona kuti Mnangagwa vari kukanganisa vanoti kumutsigira vanoti kwavachiti masanctions ngaaende vasingagoni kumutsiura kuti iwewo siyana neuori siyana nekuita zvinhu zvakashata siyana nekuita mahuman rights abuses ndopaunoona kuti kuno southern africa kwakavora kunoku hakuna leadership malema anotaura chokwadi achiti kunoku kune maold men anongova pakuprotekta zvinzvimbo zvavo zvachiprotekta nachicha
makadiko makadiko pastudio 7 apo ndinokwazai mese vashamarari vestudio 7 ndichiti makadiko inini zvangu ndoda kungotaura pamusoro pebato reMDC Alliance ndichingoti ngarirambe rakasvinga bato iro bato iro rinodiwa nemunhu wese chatakangomirira chete kutovhota takangomirira kutovhota chete zvanamonzora izvo kupedza nguva uko vanotambisa nguva vanamonzora avo hatinei navo watinoziva ndinewoso nchamisa watinoda chero akanyora bato rake kuti chimuti tinongotsvaga pesi yake chete ndatenda
vashamarari vashamarari vese vestudio 7 inokwazisai makadi yenyu aiwa ndinotsamwa zvikuru nekuda kwauyo uyo uyo anonzi ndiDouglas Monzora uyo aiwa anonditsamwisa
Uyu akashanda zvikuru sana baba Morgan Changirai, akashanda na Nelson Chamisa, iko nasi vauruita hutsinye, kuti Chamisa asapinde mumasimba, achidzinga mamember of parliament, achidzinga mamember of councillors, saka aiwa Monzora ngaarege kudaro, Monzora, Monzora, euka kuti panenge apinda mumasimba Chamisa ramangwana, unozonge uri papi we Monzora iwe, euka euka Monzora, kuti Chamisa akashanda naye nguva yakati rebei murume mabasa usaonere gwe nezvauri kuita aiwa aiwa cherechedza cherechedza kuti Chamisa umwe wako wakashanda naye nguva yakati rebei muri mose kubvira MDC achingoitwa navanxuve hatina kumbonzwa kuti vasvairai vakabvisa mamember of parliament avanxuve mabasa mavo saka iwewe Monzora aiwa urege kudaro hama yangu
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neAfghanistan. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muGermany vaHeiko Maas vakaita musangano wekuzeya mamiriro akaita zvinhu muAfghanistan uye kuti nyika dzakabudirira dzingadyidzane sei nechikwata chakatora masimba munyika iyi cheTaliban. VaBlinken vanoti pane zvinhu zvitatu zvekuti nyika dzekunze dzinokwanisa kuti dziite kugadzirisa dambudziko remuAfghanistan. Chekutanga vakati kuita hurukuro nechikwata chemaTaliban kuti chitende kuti zvizvarwa zvenyika iyi nezvimwe zvekunze zviri munyika iyi zvinoda kubuda zvibvumidzwe kuita izvi. Vachiramba mashoko echikwata cheTaliban nekuti vanhu vane unyanzvi hwepamusoro vave kubuda munyika iyi vakawanda, vaBlinken vakati kuti vanhu vagare munyika iyi vanofarira kupiwa kodzero dzavo dzekubuda kana vachida. VaBlinken vakatiwo chechipiri chinoda kuitwa kuti nyika dzekunze dzione kuti chikwata cheTaliban chatevedzera zvachakavimbisa zvinosanganisira kudzivirira vanopfurikidza mwero kuti vasawane muzinda munyika iyi vachikonzera kusagadzikana mune dzimwe nyika. Vakatiwo sezvakataurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, America icharamba yakaisa surayo pane zviri kuitika munyika iyi uye yakagadzirira kurwisa vose vanoda kuirwisa vachibva muAfghanistan. Chechitatu vaBlinken vakatiwo nyika dzekunze dzinofanira kuona kuti vanhu vemuAfghanistan vari kuziya nenzara vabatsirwa zvisinei nekuti vatungamiri venyika iyi vanenge vatemerwa zvirango zvinoenderana nemitemo yeAmerica kana yeUnited Nations. VaBlinken vakati zvitatu izvi zvinokwanisa kuitwa panguva imwe chete asi pachiratidzwa kuti pane musiyano pakati pemabatirwo anoitwa hurumende yemaTaliban nehurumende dzedzimwe nyika dzine utongo hwejekerere. Vakatiwo kana chikwata cheTaliban chida kutambirwa nedzimwe nyika sezvachiri kuda, chinofanira kushanda zvakasimba nekuratidzawo kuti chakazvipira kuunza shanduko munyika iyi. Vakati izvi zvichaonekwa nemabatirwo achaitwa nechikwata ichi, nyaya dzekodzero dzemadzimai, vana, vatori venhau, ngochani nevamwe vemarudzi madiki. VaBlinken vakati panofanira kunge pakajeka uye kusimbiswa zvinoda kunzi zviitwe nechikwata cheTaliban chisati chatanga kudyidzana nedzimwe nyika. Izvi vanoti zvinoitika chete kana nyika dzose dzichitaura nezwi rimwe chete uye kunyatsotarisa zvinenge zvichiitwa nechikwata ichi. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana nechikwata cheTaliban. Maverengerwa neni Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kutaura pamberi pegungano reUnited Nations kuburikidza nevhidhiyo. Sangano reHarare Residence Trust rinoti rakata musangano nevakuru vekanzuru pamwe nevehurumende vanoona nezvekuraswa kwamarara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti mosfera zvakanaka.